Vankuku kwiza musarudzo yekuvakanzura muwadhi 26 kumagunje vakamirira TCC vaKnowledge Chingoma nevari kutungamira urongwa hwavo hwekutsvaka rutsigiro vaSolomon Ndoro yeRwizi vanoti vakarohwa nevatsigiri veZANUPF svondo rapera pazvitoro zvengoresha. VaNdoro yeRwizi vaudza Studio 7 zvakaitika.
Tati tichifamba ndobva tano tichikambe nawo tichiti beta tisangane nevanhu ndina kanzera wangu. Mishendo yekupedzesa inonzi Ngoresha Township ndopa tasvika ipapo. Saka the moment yatangoti tichisvika ipapo pandangoerekana ndichipakati pekuti ndiri kukwazisana navo. Panangoerekanawo mumwe murume chairperson weZANUPF vanoitwa Pemo Ngwangwara. Ndobva asvika achingondirova mbama andirovere chibadhi time iyoyo. Ndobva ndangoti ndichitendeuka ndobva atondiwedzera iwe. Ndiyo abva atora chidanda changa akabata ndobva andirova nechidanda ichi. Kanzira wangu wanga ndinaye panguva iyoyo ndobva amhanya achida kuuya kuzozama kuda kunobata munhu kuti ko chiiko chakuitika. Kati momendi yasvika kanzira ida kunobata ndobva atorohwawo futi nedanda riri ranga akabata riri.
VaNdoro yeRwizi vanoti vakamhangara nyaya iyi kumapurisa epamagunje uye dzine nhamba dzinoti RRB 55-4672 neRRB 55-4673. Vanoti vakazoenda kunorapwa kuKaroi.
Ndobva tazobva ipapo tichitiza tabva tasimuka takananga polisi Magunje police station. Ndobva tasvika pamagunje police station ndobva taripota nyaya yedu. Nyoresa docket redu tabva tatotora docket number yedu tatora shuwa tinayo. Saka ndamirira kuti ndinge ndichienda kuchipatara ndinoonekwa kuti ndinonyanya kware. Ndopa vachazotora matanho mapurisa ipapo. Ndinonga ndichizokutsanangurira kuti zvinenge zvichifamba sei.
Asi mutauriri webato iri mudunhu reMashonaland West vaNigel Murambiwa vanoti bato ravo harikurudzire mhirizhonga vachiti nhengo dzavo dziri kuzorwa mafuta enguruve yadzisina kudya.
ZANUPF is a peaceful party. Like I have always mentioned, it's a good party to achieve a mission and to authorize violence. President is on record every day. So I know how to sound. Chitaura, Nezhe, Nyararu, Kubabangwaya, Tiri, Nusika, and the same elections are there.
Mhirizhonga inonzi yakaitikawo kuchipinge East uko vari kukwikwidza chigaro chekwekanzura muwadhi 13 vaKaleb Nhongo vanoti vakarohwa nevatsigiri vebato reZANUPF vanotsanangura zvakaitika.
Vatoburuka mumota vachiuya kwandiri votouya kutondibata vondirova vapedza vochoti ngatimutore vochobva vauya futi rwepiri. Second time ndopa vakazondibata vochoti ngatiende naye vobva vandisunga makafs vobva vandiisa mumotikari. Vakandisunga makafs ndiChristopher Matambo wokuwadhi 18 muconstabulary. Then vamwe vake gurupu rake anazvotoona nevamwe vese ndo vakazondirova ndakasunga makafs ndiri mumota imomo vakazondisiya pamukono.
Asi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANUPF vatafadzwa Mugwadi vanoti bato ravo sematauriro anogara achiita mutungamiri waro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa haridi zvemhirizhonga. Act Mugwadi. Sachigaro TCC mudunhu reMashonaland West vaRussell Magunje vanoti chinoshamisa ndechekuti bato reZANUPF rinogara richiti rine rutsigiro kumaruva asi zvemhirizhonga zvinoratidza kuti harisisina rutsigiro rwakawanda.
Saka tinoshamisika kuti isiso pakumaruzevha ZANUPF inowanzokirina ichiti yaane vanhu vakawanda, ine vanhu vakawanda nyambisiro zvakachinga. TCC ndo yaane vanhu vasaputa zvakawanda kumaruzevha. That's why vaakuita resort to kurova vanhu vanokambena paground nekuvhara. They are trying kuti vavhare kusapindika mumaruva matinogara kuchisangana nevanhu vanoda nezvebato reTCC.
Mutauri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vanga vachiti vari mumusangano pataedza kuvabata katatu pambozhanhare yavo uye mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West Inspector Margaret Chitove vati vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi yemhirizhonga. Vanopikisa vari kuchema chemawo kuti chikwata chefaz chinonzi chinodyidzana nevasori chiri kuendawo panzvimbo dzinenge dzichiitwa misangano nevanopikisa dzichida kuvasvokosva. Asi chikwata ichi chinoti chiri kubatsira kutsvagira ZANU-PF rutsigiro murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.